Bizia sobre o foco a monita tem da época foco lá com o curso na grupo que é tão interessante assim tem foco de software e central server viu até que a terceira outra é a kit for footy tenda publicly e já não é tirado o tanto para nem a técnica nem a balança tudo que bem era um baba kita open necessário a sair capa propriamente em kit cultura de java numa privas na parte evidente para aí fura no kuita testing e validation of the process. Saka parishi no tiruku nunikana kuti process yokuti atenda ii. Inengi atino no case, jomisi sivwa kuti takatari sila utumuna kutoba wangi wa kutangisa kuregista. Enda utino kuri zero utipanga pane openness kana chindo watangisa kuregista. In terms of my statistics utuwa na regista wangani kupi. Daya process yacho yara mbae chiti kwa pachena. So jomisi sivwa kuti patiru kuba muno my elections in Zimbabwe. Kanga wane polarization, wane distrust. Saka kubuild the confidence ne voter turnout nokuti vanhu vakawanda vagozoenda kunoregister zvanga zvakanaka kuti dai varamba vachifamba pachena vachidedza maobservers naparty agents nemakey stakeholders nokuvatsanangurira at each and every stage of the process kuitira kuti turnout igozowanda.
Muri kushanda zvakanaka here nehurumende pamaererano nenyaya iyi?
Pane mastakeholders forums including civil society. Tanga kumita mna February apa wanga pambuta still mingi pasi na meetings parish na watangisa kutema meetings yao sata tokuru zira utidae wa wanza kutema meetings particularly kwa tuku enda kufota registration ma meetings acha akawanda nukua adresa makose nima issues aya kutitisa wa nukua tchimbo tera kumidi asitinge jitora na wonga ati gaviri kajunjazo chifamba jaganaka kwa za ita kumu ishi angairi tema regulations kufota registration iyo tiri kuona kuti zvimwe zvacho zvatanga tataura vanenge vakazvitora saka tiri kukurudzira kuti dai vachigadzirisisa zvese izvozvozvo zvinenge zvichitimwa navanhu zvakaita seproof of residence toona voters roll taita yanga yadhura kati pari zvino mutengo wacho unenge wakaridziswa saka tokurudzira kuti mafuta registration centers voter education information nekadaro ichifambiswa nokurumidza kuitira kuti vanhu vakawanda vazive kuti zvinofambisira sei kuitira kuti pazvinotanga tigozoona vanhu vakawanda vanoenda kunoregista.